zvinzara dzikwapanzvimba kwamurobeti kumusha kwamusarurwa ndokumusha kwacho ndokwaakakurira kwaakadzika so ndokwacho kuti wazatambura dzigara 3 days kamboita madelays nemvura yakaichinaya kati azora dzikwashai
imi makashandawo naye sei
ndakashanda zvakanaka nenzinza anga ari dzigadisiyo wangu chumii was a very humble person aida basa rake you know very talented akanga asina tarinda rekuforsa kana kudi above all he was a jovial guy anambukira ndaona muswara kake akatambura mukana he was just a good and very good enemy so it made it easier for us to work together because kunaishanda akafara ikaita zvinhu zvake muchokwadi.